Well, you know, some boys.
Check, check, check.
Yo, sunshine, yeah.
Follow you. Me.
Kuwa vimbisa zvisiko, vachiti mwari vachavasu.